Murazi kwangu ndakapuwa offer letter 2014. Offer letter yanga ine hectare ine 239. Ndikandoshowiwa nevanhukuministry ndikanogara zviri pamutemo. And first apa ndaandiri kupras. So 2015 tine mwana wa Honorable Matangira, anozinase Matangira, akabva auya akabva invest another section of the farm. Ndokubva agara ipapo pa 2015, 2016, 2017, then the issue was not solved. Ikabva ndaapproacha the next at the Minister of Land vamombeshora vakati anofanira kubva ipapo osadyiwa another piece of land woenda ipapo since my farm is below the maximum farm size ndanofana inga ane most ane less than 450 hectares indine 239. So I was surprised. Then after that ndatora issue is hapana sanga chifamba. I have taken this issue kuenda naye ku court kwa icon apply for eviction 2018. So the issue was before the court. Ndakaenda ku court kwa icon to start 28 May, nemagweta angu nebetao rake why court taka the issue was before the court. There was clear judgment also and ndakanyorera ku lands commission ndo yakudzira neissue yema lands est not the Minister of Lands. Taka the lands commission yakatenza the issue ya before the court ndakakumira outcome ye the court. So I was surprised yesterday ndafonerwa na provincial lands officer anonzi Kadzere achinditi ndisvike kosi kwawo tore withdrawal ye ifamu rangu whilst the issue was before the court.
Saka vakakuudza here kuti sei vangava kutora Brazil?
Hapana zvikonzero zvine musoro Blessing zvakataurwa. It's just me a political victimization. You know, the Minister of Lands, the parents shiri, ndiye akaimposwa kuita senator kuRushinga, and it happened to be I was the former MP of Kurushinga constituents. And the contest under NPF Rushinga constituents. Like I think this is just a mere political victimization. Because I think if you are someone who is level-headed, Arugutera rule of law, there was no need for the minister to rush to make such kind of decision. One, the issue was before the court for High Court. And secondly, Tine voti rakagadzirwa neparliament, the land commission iri kuti yakuongorora nyaya dzese dzokunetsana dzekusakavadzana kudikitika kumapurazi.
Makadzokera here kumatare kunoti nyaya iyi kunyange yanga isati yazeyiwa purazi racho ratorwa?
Ya, ndo zvandati I've engaged my lawyers to get a appeal against that decision kuti the decision iyi I've got that constitutional right to put into one farm as a Zimbabwean. And I'm being surprised that this kind of administration yes, Mugabe wapa wangu ari muoffice. We had amai mujuru pa wakabuda mzani mapurazi awa ana kubvira abatwa. Vese vamwe vakambodzingwa vana mutsvangwa, we can name vana mutsvangwa, vana brigadier Gripa Mutambara vari ku NPP, hapana mapurazi awakabatwa. Ava ndivo vakuti anenge asiri kuenderana nawo. They will find a way to punish the two Yema Praz.
Asi tiri kuona kuti ndo zvimwe chete zvinenge zviri kutaurwa kuti varida kuitawo mapurazi avamugabe vacho.
Yeah, I that much I'm zvirikungozviona zvirikungocirculate in the media, but inini handina mauti kufarm. Kana vari vada kuzviita chaizvo ngavatsaiwo vese vane mapurazi mairi matatu, they are known. They should first surrender mapurazi avainawo maviri matatu so that maZimbabweans asina mapurazi owana minda.